Vana vanoti bona mutsauni Mugabe, Belamain Chachunga Mugabe, Nachinotenda Robert Mugabe, vakanyorera dare raMajistrate Muchinoi kuti vari kupikisana nemutongo waMambo Zimba. Mugwaro rekuzivisa matare kana kuti notice of appeal rakadhindwa nezuro, vana vava Mugabe vanoti Mambo Zimba vakaita zvisiri pamutemo nekunzwa nyaya iyi yainge yaunzwa navatainos munongovere. Gweta revana vava Mugabe vafunga ichimwa murombe vabvuma kuti vari kufambisa nyaya yava Mugabe. Vati vari kupikisa mutongo vachiti Mambo Zimba havaifanirwa kunzwa nyaya yakadai sezvo vasina masimba acho uye hurumende yakabatsira mukuvigwa kwava Mugabe.
Nyaya ingoripo ndeyekuti judgment yakapuwa naMambo havasi kutendana nayo, uyezve zvikonzero zvokuti havatendana nazvo zvekutanga ndezvekuti mutongo wakapuwa naMambo haakwanise kupa mutongo uwo pamutemo une matare neimwe mitemo inokwanisa kunge ichipa mutongo uwowo, kana zvichikwanisa kunge uchipa mutongo uwowo. Saka muchi chekutanga ndechekungoti Mambo vakatonga nyaya isingafanirwe muichitongwa padare raMambo. Zvimwe zvokuti chii chakaitika nekudii zvinotaurwa nemhuri, nekuti ndiyo ine masimba ekutaura zvakaitika pakuibwa kwaformer president, zvavakataurirana zvakakonzera zviitike. Ende munofanira kuziva zvakare kuti rukuru rwake rutonei hurumende mukati.
Vachimwa murombe vati nyaya iyi ichanzwikwa muchinhoi musi wa29 Chikumi.
Gwaro zvatakapuwa zvinova kuti mhuri haisi kupindirana nazvo, isusu magweta tinenge tichiona kuti mutemo unoti kudii. Saka pari zvino kune nyaya ichanzwikwa musi wa29 June kuti dare raMajistrate zvichireva kuti dare rekuona kuti zvakaitwa naMambo ndizvo here kana kuti handizvo, uye Mambo waifanira kutonga nyaya idzi paumambo here kana kuti dare raMambo harikwanise kutonga izvozvo. Saka hapana zvatinga taurirwa nguva ino, asi kutongomirira kuti musi wa29 June panonzwikwa nyaya kuti nyaya inofamba sei.
Taedza kubata Mambo Zimba kuti tinzwe kuti vachaita sei sezvo mutongo wavo wave kupikiswa, asi munhu adavira mbozhanhare yavo asina kuda kuzivikanwa ati Mambo havana chekutaura sezvo vasiri ivo vakazvipa nyaya, achiti tibate mumhangari vamanongovere avo vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Vamanongovere vakamhangarira amai Grace Mugabe kwaMambo vachivapomera mhosva yekuti vainge vaviga vaMugabe pamba pavo, izvo zvisingabvumirwe netsika yemaZimba. Mambo Zimba vakaona amai Mugabe vaine mhosva ndokupa mutongo wekuti varipe matsiru mashanu nesheshe yembudzi uye kuti mutumbi wavaMugabe ufukunurwe kuitira kuti uvigwe kuNational Heroes Acre. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.